ndofunga kuti unoona kuti vatanga muzvimbo zhinji dzanga dzine vamwedu vanga vachitenderera vachingoonawo zvavo kuti zviri kufamba sei vatanga. Chataona ndiyo kuti nzvimbo dzese dzaatangadzo vanga vaine equipment dzavo zvekushandisa zvavo. Kune nzvimbo shomawo dzatangonzwe kuti kunogona kunge kwamboita machallenge kunyanya yeequipment, ndofunga inyaya yekuti pamwe dzimwe dzenguva anga agarisa. Asi chimwe chataona zvekare ndechekuti dzimwe dzenzvimbo dzacho dzakaiswa pamalisti dzinogona kunge dziri kure zvekare nevamwe vagari.
Ndekupi uku mungapa muenzaniso?
Zvakafanana nekuchuru farm, Chururu constituency. Tinoona kuti maregistration center haari kupedyo nepedyo, sakuda kuti pane vamwe vachati fambei kuti vakwanise kunge vachienda kunorejista kukabima zvekare. Tanzwa nyaya imwe chete iyoyo. Tozoona zvekare nenyaya yekupamwe izwa rekutanga, uye vanenge vachioparita mameshinzi aya dzimwe nguva hazvisizvo zvavanogara vachita nguva nenguva. Saka tamboona kuti kwanga kuine kumwe kwatingati kwanga kuine yatingati slow registration, kureva kuti kurejista kunenge kuchiitwa pashoma nepashoma, vachitora nguva yakati wandei. Saka tinotarisa kuti pamwe zvichida nekuda kwekujairirana nemameshinzi aya pamwe mangwana zvichienda kumberi togona kuona izvozvo zvinenge zvaimpuva.
Mungati chirongwa ichi chakashambadzirwa zvakakwana here?
Panyaya yekushambadzirwa kuchirongwa ndo yatanga tichitochemawo nayo, nekuti ndofunga vazhinji vakaona listi rekuti basa richange richitanga vakatanga kuona information musi wesvondo yapfuura, zvichienderana neinterview kana zvichienderana ne article yakabuda muSunday Mail. Zvichibva ipapo pakazongoita kutaura kushoma shoma, takutopinda mushondo rachona. Sakureva kuti havasi vese vanga vawana information yekuti chirongwa ichi change chichitanga. Saka kureva kuti ndo chimwe chinhu chimwe chichaita kuti chigone kuti nonokei kuzopika. Pachinozenge chanoti pikei, ndofunga ndo pavanenge vakuenda kunopenzera chirongwa chavo, because taona kuti vane mazuva 10 chete mazuva 10 ndo vakaita pachirongwa ichi. Vakaita zvekare macenters asiri kusvika 5,000.
Izvi zvinorevei?
Kureva kuti haasi kusvika even half yemacenters atinotarisira akamboshandiswa kumashure uku. Saka tinogona kuona kuti zvinogona kunge zviri zvimwe zvekare zvinogona kudzosera turnout yechirongwa ichochi kumashure.
Mungakurudzire Zeki kuti iite sei chaizvo?
Tisi kungokurudzira Zeki. Chekutanga tanga takatarisira kuti vekuaregistra general vekwamuchiti vachafamba munzvimbo dzakasiyana-siyana vachipa vanhu zvitupa mabirth certificates, vakarasawo zvitupa vachireplesa zvitupa zvavo. Tichibva ipapo tozoonawo vezeki vachiuya vachipinda, asi pakupinda kwavo nenyaya yekuda kwokuti vane mamwe maboundaries akagadziriswa kana kuti anogona kunge akashandurwa padilimitation yakabva mukuitwa iyi, vaigona kumbofamba zvekare vachidzidzisa vanhu zvazvinoreva uye vachiudza varume vari munzvimbo dza nemaboundaries matsva aya zvazvinoreva, kunyanya kwavari ivo vanenge vari munzvimbo dzinenge dzakawedzerwa kana dzakapfiswa kune kwadzakanga dziri munguva yapfuura iyi. Zvichizoenderana zvekare nekufamba kwavo vachidzidzisa vanhu pamaererano nezvakakoshera kuti vange vachinyoresa kana kuti vachitranzera.
Nechikonzero chei?
Nokuti vanhu vanenge vari maroja, saka vanogona kunge vachigara munemwe nzvimbo. Pachizvozvo pamwe akanga achigara kumabvuku, bati akamuvha akaenda kudzuva rasekwa haana kutransfera. Chinenge chinori mupfungwa dzake ndechekuti aiwa ini ndakarejista, asi haachaziva kuti kwaakarejistra nekwaakugara nzvimbo dzaita sei dzasiyana. Saka zvose izvi zvinhu zvanga zvichifanira kuti komisheni inge ichifamba ichidzidzisa vanhu nezvazvo vawane information yakakwana.